kuti arikura kuti President Trump nemaRepublican vari muhurumende kuti vachabvuma kuti President-elect Biden vakahwina.
Imi munoona sei pari zvino zviri kuitika?
Ezvinezvi chiri kunyanyondipa tariro kutitakura kuri kuita vapresident-elect Biden. Havasi kuita kuti vanhu vanyanyofunduka. And also kungoona kuti masystem emuamerica akasimba, saka ndiri kungoona kuti ndofunga zvichamira zvakanaka.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe munoona kunge Zimbabwe ingadzidzei pane kuvhota kwamakaita imo muno?
Ndinofunga Zimbabwe ingadzidze kuti vanhu vanobvumidzwa kuvhota zvavanoda nekupa vanhu access kuti vanhu vakwanisa kuvhota, kuita zviite easy kuti vanhu vavhote nekungove nepeace panguva yekuvhota ipapo kuti vanhu vanobvumidzwa kunovhotera munhu wavanoda.
Tinoona kuti imo muno mune mapato akasiyana, maRepublican nemaDemocrats, uyezve vanhu vanogarisana munharaunda pedo nepedo. Kana sarudzo dzichinge dzapera, muri kugara sei nevamwe vangadai vakavhota zvakasiyana nemi?
Takagarisana mushe isu, tinotoziva kuti pane vamwe vakavhota zvakasiyana nesu. Takagarisana mushe muraini medu munomu. Nezuro ndakasangana nemukadzi wepaNextdoor apa and tinofunga takavhota zvakasiyana, but ndaitoona kuti ari kutonetsikana nekuri kuenda nyika. Ana kunyanyotaura kuti akavhotera ambaunchi asi akangoti ha andaugarisana, mwoyo wangu anaugarisikana nezvekuitika izvi. Nyika inoyi haiite zvinhu zvakadaro.
Zvii zvamungati zviri kunyanyonetsa vanhu pari zvino?
Nyika ino inozikana panyaya yekuti kana munhu anzi aluza wacho anobva atoinvite awina kuti uyai kuwhite house, hurumende inyowane kupinda yotanga kupiwa access kune maresources kuti vatange kuhaya vanhu vavo. Pane 12 weeks idzodzo ndedzekutransitiona kuti government inyowani yopinda. Saka ndozvezvaaitaura kuti inini ndiri muRepublican because ndinoidira kuti chii mavalues and vanorespecta constitution, but vandiri kuona izvi hazvizirizvo zvinoitika mupati yedu.
Semaonero enyu remangwana renyika yeAmerica rakamira sei?
Inini to be honest nika, inini zviri kundityisa panguva. I think we iri vulnerable isinesi and nezvero ndaitaura nemurume wangu ndichiri zvinonetsa ndezveutano akawanda ka asiri mazviri vaive vasinganyanyoengeja kwavari hachisi chinhu chikuru zviri kuitika. Vanongoti ha zvichaita, asi nini ndiri kuona kuti vanhu vakasanatsomuka. Pari kunyanya ndichityisa ndepekuti vakuru veRepublican vari kumirana kuna president. Handakushamiswa nezvekuitwa naPresident Trump. Zvakandishamisa ndezvekuitwa nepati yacho. Vakuru vekupati vari kumira naye. Ndopari kundityisa kuti handizivi zvakamira sei kumberi in general, because even vakabuda pa panosiya doubt kune vanhu vanotera President Trump, because vazhinji so mukatarisa mavhidhiyo nechii zvavari kuposta vari kutobhiliva kuti kwakadiwa. Saka unless President Trump akati hazvina kuiridzirwa, vanhu vavo even akabuda muoffice acharamba achifunga zvakadaro.